kushika shondora pura pange pave nemapato anopikisazana nemano omwe asi nyanzvi idzi dzinoti mubatanidzo wemapato anopikisa weMDC Alliance ndiwo wakasimba zvekuti unokwanisa kukunda musarudzo dzinotiwo mumwe mubatanidzo wemapato anopikisa akaita seNational Patriotic Front, People's Rainbow Coalition, Coalition of Democrats nemamwe achaomesera zano PF zvekuti kunyange ikakunda ichakunda nezvigaro zvishomanana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaitai madzivai dzevanoti nekushanda kuri kuita mapato anopikisa ZANUPF ichaona chitsvuku pasarudzo dzegore rino.
Kuwanda kwavakaita vachakonzera division yemavotes, vachakonzeresa futi kuti iyo ZANUPF isange ichanyanya kutora maconstituents akawanda nekuti vanhu vari munzvimbo dzavanogara vane vanhu vava kutodawo nechekudhara. Saka ndinovimba ZANUPF this time aitori 3/4 of the constituents.
Mukuru wemedia center vaNST Mudzengi vati mapato anopikisa zvikuru bato reMDCT akagara achiomesera ZANUPF musarudzo uye rakatombokunda asi vati chakanyanya kukosha mafambisirwo achaitwa sarudzo idzi.
Asi kana tichitarira rutsigiro runobva kuva ZANUPF inokwikwirwa zvikuru kwazvo kunyanya sei neMDC Alliance zvekuti kufambiswa kusarudzo yaimwe nyaya ndosakei vemapato akazvimiririra nevamwewo vari kuti toda kuti pave nokuvandudzwa kwehwaro hwokufambiswa kusarudzo.
Vavekedzela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti rwendo runo mapato anopikisa ane mukana mukuru wekukunda musarudzo asi vati mukana uyu unoderedzwa nezvimwe zvakawanda zvakaita sekuti komishini yesarudzo haina kuzvimirira uye ine makomishina anotsigira ZANUPF. Vanotiwo kana mutemo wesarudzo nekuburitswa kwemashoko ikasavandudzwa zvichaderedza zvakanyanya mukana wekukunda kwemapato anopikisa.
My opposition to that parties are, they are a real threat because of what we see them doing. But threat is neutralized by the system. ZANUPF consolidated the system. It will be very hard for them to actually penetrate and do away with that system. That system will ensure a weak ZANUPF weak.
Vanotiwo nyaya yekushandisa madzishe mune zvematongerwo enyika inonzi iri kuitwa neZANUPF kuburikidza nekupa vanhu chikafu, mbeu nezvimwe imwe nzira yekubiridzira musarudzo. Mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vakatoendesa mukuru wemadzishe vaPoshu Ncharumbira kumatare mushure mokunge vati madzishe anotsigira ZANUPF. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwemapato anopikisa kunotopa mukana wekubira zvakanyanya kubato reZANUPF.
Kana ndinongoona kuti kana vachinge vawanda mapato vanenge vakungotsikana mapendekete vachinesana pachezvavo zvekuti ZANUPF inokwanisa kutora mikana yekuti kana ichinge yabiridzira kana zvimwe zvinhu zvisina maturo inenge yakungobata vamwe vemapolitical parties ivavo vongoti zvafamba zvakanaka zvafamba zvakanaka. Saka kuwanda kwemapolitical parties ndiona kunge kwakutonyanya kubatsira kuti ZANUPF neutungamiriri hwayo hweudzvinyiri neutungamiriri hwayo hwechimbavha hwekutora simba hwekutora power nechisimba hunge hwakutokwanisa kungoenderera vachiwana vamwewo vanovati zvinofamba zvakanaka.
Vatiwo mamwe mapato anopikisa anongove mbeva dzisina marisa uye ZANUPF haisi kutomboshaya hope nekuda kwemapato aya.
MuZimbabwe manga makufungidzwa kuti mune mapolitical parties maviri chete. Kana usiri weZANUPF wafungidzirwa kuti uri munhu weMDC yaitungamirwa nevachangirai. Asi kuwanda kunenge kuchiita mapolitical parties handioni kuchinyanya kuwanda zvako presa kuZANUPF asi kunongobatsira kuti ruzhinji rweZimbabwe runge rwane machoices. Ndozvati kana mapato achinge awandawo izvi nyaya yemhirizhonga hauchakwanisi kuzikana kuti uri kubato ripi kana bato ripi. Saka kune chimwe chidimbu ndozvatingati zvinobatsira yatingati multiparty democracy, vanhu vaane machoices akawanda.
VaMunangagwa avo vakatora matomu muna Mbudzi gore rapfuura zvichitevera kubviswa kwavaRobert Mugabe vari kuvimbisa sarudzo dzakachena uyewo vanoti nyika nemasangano epasi rese akasununguka kuzoongorora sarudzo idzi. Asi vaMudzengi vanoti muromo hauzarirwe nerwizi uye vamirira kuona kuti sarudzo dzichange dzakachena here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.